Musangano wa nasi uri kutevera umwe wakaitwa nevatungamiri ava kuBotswana mwedzi wapera uko vakazeya nzira dzekupedza hondo yauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu mudunhu reCabo Delgado muMozambique. Sachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekutsigidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vati zvakakosha kuti Zimbabwe ibatsire Mozambique.
Zimbabwe haifani kutogeza maoko nekuti zvaitika muSadak. Nekuti tikada kuti tigeze maoko kuti tirege Mozambiki zvionere isusu tichirarama neMozambiki yacho hazvibatsiri. Chatingatoita ndechekuti tivadzivirire vachiri ikoko kuMozambiki, vagarire kuMozambiki, vaperere kuMozambiki ikoko, kwete kuti vauye muno muZimbabwe. Saka Zimbabwe tinofana kutobatsira Mozambiki zvachose, kwete kutomborekera kubatsira Mozambiki.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reMass Public Opinion Institute muzvinafundo Eldred Masunungure vanoti nyika dzose dzinofanirwa kuwirirana padanho rinofanirwa kutorwa.
So I think the best way would be for the SADC leaders who are meeting in Mozambique to come up with a regional consensus that it is appropriate.
Chakanaka ndechekuti vatungamiri veSADC vari kusangana kuti vawirirane pane zvose zvavanoita.
VaMasunungure vanoti hapana nyika inofanirwa kuita zanondega sezvakamboita Zimbabwe payakaenda kunobatsira Democratic Republic of Congo pasina kuwirirana nedzimwe nyika. Izvi zvatsigirwa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano rePlatform for Youth Development Initiative in Zimbabwe vaClaris Maduku.
Ndinofungidzira kuti SADC haifaniri kungonyarara. Inofanira kunge ine zvainoita kuti tikwanise kuve tiine runyararo muSADC, tiine runyararo muAfrica. Chinhu chakanyanya kukura chinodiwa kuti tinge tiinazvo runyararo, kuti isuwo senyika yeZimbabwe takambomhanyirira kuenda kuDRC pakakuine hondo yekuDRC. Zvatakaenda kunoita iko kuDRC vechiuto chitangisa nevatungamiriri vedu vemuZambia vainomhanyira iko kune nyaya dzekuti kwaakune madiamond.
Izvi zvinotenderwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Ibo Mandaza vanoti nyika imwe chete haifanirwe kumhanyira kuenda kunoyamura, asi ruyamuro runofanirwa kubva kunyika dzose. Zvichakadaro, mumiriri weAmerica munyaya dzekurwisa vanopfurikidza mwero ava kana kuti Ambassador at Large and Coordinator for Counterterrorism vaNathan Sales vari kuyambira kuti hondo yekuMozambique inogona kupararira kuenda kune dzimwe nyika dzemuSadak ichikanganisa magariro evanhu nenyaya dzezveupfumi. Vachitaura nevatori venhau mushure mekushanya kuMozambique neSouth Africa svondo rapera, vaSales vanove zvakare nhumwe yemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti US Special Presidential Envoy to the Global Coalition to Defeat ISIS vanoti America yakagadzirira kushanda neSADC kurwisa chikwata ichi sezvo hondo iyi yapararirawo kusvika kuTanzania. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.